Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kugumbi 29/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi.
Kana tichida kahomwe chekudira pabhanga kuti mari yokudze iwate yodzikanisa mitengo yemari iyoyo, zvinokoreva kuti inongoramba yakangoita nitigare ichikuenda nenzira imwe chete.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino.
Kanzuru inoiva iyo inoprovida mvura kuvagari haina kupa official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro kugwenhoro ringavarei.
Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuro yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanova mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino, sezvo Zimbabwe yagara iine zvikwereti zvakakura zvayange ichiedza kubhadhara. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzange dzichitarisa kuti mari yekunze iri kushayikwa zvakanyanya pari zvino inge yowanikwa zvakavhurwa musika wokutengesa fodya. Zimbabwe yagarawo iine zvimwe zvikwereti kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrican Development Bank zvairi kutadza kubhadhara, asi zvinenge zviri pachena kuti Reserve Bank of Zimbabwe iri kuremerwa nezvinhu kusanganisa kupa makambani mari dzekutenga zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa kwemotikari, gorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kanyenze.
Kuenzana vari kutaura zvavo, asi takambozwa zvakare vachidaro pakatanga musika uyu vaitoti mari iyoyo inokombidza kudzikama pamusika ino wemabhanga musika wekunze uchibva wangoparara, asi tiri kuona kuti hazvina kudaro. Saka zvinogona kuita kana pawenesa gare mari yokunze kwenyika raiswa mumabhanga rinobatsira kuti pave nesupply. Saka inyaya yedhimandi nesupply, kana pasina dhimandi yakakwira zvayakaita asi mari yokunze kwenyika iri shomanana, inongoenda nzira imwe chete yatanga tichikuona iyi. Saka hationi zvichiitika nokuti tiri kuona kuti nyika yedu ine zvakawanda zvinoda kuitwa zvinoda mari yokunze kwenyika, zvikave zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika, angave akanzi naminista malegacy gates, zvinhu zvakaita semari dzinotiwa nemaembasi hana iyata wendege wezvendege dzinobhadharwa kunze kwenyika, imari dzakatomirira kuti dzibhadharwe izvozvo. Saka naizvozvo kana tisina kahomwe kekudira mumabhanga kuti mari yokunze iwande yodzikanisa mitengo yemari iyoyo, zvinongoreva kuti inongoramba yakangoita nitigare ichikuenda nenzira imwe chete. Saka handioni zvichiitika kuti ingadzikame, nokuti kudzikamiswa kunotobva kugetaona mari yokunze. Kana isipo handioni zvichiitika izvozvo.
Asi chii chiri kupa kuti mari yekunze inyanyonetsa Dr. Kanyenze munguva inoi tichiona kuti fodya iri kutengeswa kazhinji mitengo ndo painenge yakadzikama?
Ndambotaura ini kuti nyaya yedhibandi yakakwira chaizvo. Zvakare pane zvinhu zvakatowanda zvanga zvisina kutobhadharwa. Sina zaito rewa kuti mari yoyo ya maona ane kuochika. Inenge ya katoba atuwa ane zime zinuza. Manga musina kubadara mashure. Saka yanda chitile gasi deti ya. Yukuti kune mari ze mashure zangasa za badarwa. Sina hiyo mari ya maona hii. Aisha shati skui pane janasi. Ya hafu shati skua pane jane zuro. Saka musina kubatwa. Kazuro chilewa ezo kuti mari yeye yoyo. Aisi yesina. Chaita basire kweta beri yawe kubhara zvikwere zvemashure zvinoda kubhadharwa nemari yokunze kwenyika pakapawa kusara kumashure chose kweallocation yeforeign currency nereserve bank zvaita kuti mari inowanikwa inenge yatopinda pabasa nechekare ichikobatwa chete inenge yatovhara inenge yapinda kundovhara zvikwere zvane zuro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanova mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomiririra vagari vemugweru Regweru Residents Forum rinoti kanzuru pamwe chete nemunyori weguta havasi kuita basa ravo nemazvo sezvo vagari vazhinji veguta iri vakashaya mvura kwemazuva mazhinji asi hapana akaudza vagari kuti chiri kunetsa chii. Mukuru wesangano iri vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kanzuru inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. VaMazorodze vati zvinosiririsa chose kuti vanhu vazhinji mumawadhi gumi nemasere emugweru havana kuisirwa mvura nemabhauza kwemazuva mazhinji asi hapana chakaudzwa vanhu munzvimbo idzi. Tabata vaMazorodze kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chiri kunetsa mugweru muguta regweru nenyaya yemvura ndechekuti kubva musi wechitatu kana kuti musi zvakatanga musi wemande mvura yakanga isiri kubuda mumachips evanhu evagari yakaita mazuva akati wandei isina kubuda matepi evanhu kubva mawadhi ose emugweru ari 18. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti hatisi kuvagari havasi kunzwisisa kuti chiri kuita chikonzero chekuita kuti mvura isabuda mumatepi avo chisingava chii. Zvichireva izvo kuti kanzuro inova iyo inoprovida mvura kuvagari haina kupa an official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro kugwenhoro ringava rei. Saka nyaya dziri kubuda pagweru city townhouse ndedzekuti Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC kune fault yakaitika kusubstation iri kugwenhoro zvinova izvi zvakonzeresa kanzuro kuti inge isingagoni kuprovida mvura. Asi kumasangano ose maviri aya Gweru City Council neZETDC havana kunge vaudza vagari kuti dambudziko racho ringava papi. Vakangonyarara macity fathers edu necouncil management havana kunge vataurira vagari kuti dambudziko racho riri papi. Zvakonzeredza izvo kuti vagari vaende kundotsvaga mvura kumabhoos nedzimwe nzvimbo dzavangakwanisa kuwana mvura kuti vagone kushandisa kumwa uye nekushandisa mudzimba dzavo.
Sesangano rinomiririra vagari vomugweru, makambosvitsa chichemo ichi here kucity council yenyu?
Chokwadi ndechekuti sangano reGweru Residents Forum rambuyedza kuengeja vakuru vekanzuro pamusoro pedambudziko irori, asi vamwe vacho mukatarisa havana ruzivo rwokuziva kuti zviri kumhanya zvafamba sei. Saka izvizvi zvakonzeresa kuti vagari vasange vashuwa kuti dambudziko racho ririkutangira kukanzuro here kana dambudziko ririkutangira kuzivisa, nekuti pakati pemasangano ese maviri aya hapana isangano ragona kunge ichibudisa pachena kuti dambudziko racho riri papi chaipo chaipo uye kuti vagari vangabetsereka sei kuti vakwanise kuwana mvura.
Imimi sesangano reGweru Residents Forum, chii chamunotarisira?
Tatiexpecta kuti isusu sekutaurana kwatinoita nevecouncil ndezvekuti kana paita dambudziko rakadai information and publicity department ravo rinofanira kuudza vagari kuti ndo dambudziko ratasangana naro uye nekupawo maalternatives ekuti vaone mvura kana angava mawater bowsers kana zvingava dzingava motikari dzekanzuro dzinogona kunge dzichipota dzichipa vanhu mvura mumawadhi akasiyana siyana. Asi izvizvezvi hazvinenge zvichiitwa, zvakonzeresa izvi kuti vanhu vamuke even kuma 2-3 am vachinotsvaga mvura kumabhoozi.
Mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vari parunare kuGweru neStudio 7. Zvichakadaro, tabatawo vakafanobata chigaro chemunyori weguta reGweru vaVakai Douglas Chikwekwe avo vati ichokwadi kuti mvura yakambonetsa muguta asi vachiti yange isiri mhosva yekanzuru asi yekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Distribution and Transmission Company sezvo kune michina yemvura ku Damu reGwenhoro kwange kusina magetsi. Vachikwekwe vati zvinhu zvakagadziriswa uye vanhu vanofanira kuve vave kuwana mvura semazuva ese.
Icho kwadi mvura iri kunoita muno muGweru, kwati kunoita kwayakaita, it was not fault yeGweru City Council. Kwakaita maproblems eZesa, mapower, power line reZesa, rinosupply the main pumps edu ari kuGwenhoro. Saka kwaita maproblems iyayo. The next thing ndezvekuti ZESA attended to the problems. Then there was temporary pumping. Kwanga kune low voltage kuZESA. Zvakakonzera futi kuti kuite delay in the supply of water. Nekuti zvinowanzoitika ndezvekuti mvura kana yamira uko yamiswa kana kuti nemagetsi kuti izopambwa vanotora mahours. Kuti izvosvike kuwanu, it's about 5 hours kuti isvike kuma low areas. Then kuti izvosvike kuma high areas zvinotora almost a day to 2 days kuti isvikeko kuma high areas akaita sekunana Mukoba 14 tichienda kunana 19 uko nekunana Delsford. But however, ZESA have attended to the problem and mvura yanga ichipambwa tasarirwa nema areas mashomo. However, ku Delsford taita o problem yekuti takaitika water burst and our engineers are on the ground right now vachiatenda ku Delsford tangatiri toita.
Saka kuGwenhoro pari zvino kwagadziriswako?
KuGwenhoro kwagadziriswa tine 4 pumps dziri kutoita izvozvi dziri kugika mvura.
Imini sekanzuru yeguta, zvinhano zvamuri kutora ndezvipi kuti zvinhu zvose izvi zvisaitika zvekare?
ZESA sometimes it's beyond our control nekuti kana mageti aita faulti paipa tinotangangawo pumping yacho inenge iri very low. But what we normally do, tinoti maresidenti edu they should be aware of what is transpiring. Kwese kuti taita problem yakadai, taita challenge yakadai, tozobvaipapo kuripo kumwe kunenge kuricriticalwo kwekuti tinoendesa mabhauza toti kumafunerals, kumahospital kui, but bhauza redu sometimes iwane at a time. Zvokuti we are suggesting kuti tikukwanisa kuzotenga mamwe mabhauza ekuti anga achibatsira mumacritical situations here. And in future also we have proposed kuti maybe we might want kuti tiite malong term solutions kunhu kwakaita kune maperennial water problems nekuti basa redu nderekuti tisvite mvura tikwanise kunge tichitafura mabhini, tikwanise kunge tichidei. Asi hatingawate hope tichiziva kuti mumwe munhu haasi kunwa mvura yakanaka. Hatingawate hope kana tichiziva kuti marara haasi kutako. But we are trying by all means kuti tinge tichiita kuti zvinhu zvive zvakanaka.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori weguta reGweru vaVakai Douglas Chikwekwe vari parunare kuGweru neStudio 7.
Makadii hama neshamwari dzedu dzeStudio 7, tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa, kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu, pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya paWhatsApp namba yedu inoti +1 202 4650318. Namba dzedu zvakare +1 202-465-0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vatereri vedu veStudio 7.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepa naure Herald mune nyaya ya Registrar General wa Clement Masango vachiramba mashoko ari kubudiswa pa social media ekuti mutengo wemagwaro okufambisa kana kuti mapassports uchakwidzwa muchinguri chishomanana chiri kuuya. MuHerald nekare mune nyaya pamusoro pendege yeAir Zimbabwe iyo inonzi yakapose yapita mudambudziko ichibva kuBulawayo mushure mekunge yarova shiri ikatanga kubudisa hutsi asi ichinzi yakanomhara zvakanaka muHarare. MuDaily News mune nyaya yenhengo dzeparamende dziri kuyambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa nyaya yemitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvinhu zvisati zvavaipira. MuChronicle mune nyaya yomuzvina bhizimisi wekuChavalala uyo ari muchipatara mushure mokupfurwa katatu kese nembavha. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiva shamarero weStudio 7. Ini ndinonzi Freddy Chipandu ndiri pa Cape Town apa pa Western Cape. Ndinobatikana zvikuru newe machechi vari kupindira nyaya dzematongero enyika vanhu vachifa pachitambura havasi kuprofita izvozvo asi kungoprofita zvina basa zvakafanana nezvakataura bishopu nemiya mutende vanoti vamunangagwa vakaisiwa naMwari ukoko ndokunoitwa kupenga ukoko ikoko chako chako hazvisi mashoko anogadzikana munyika iwawo. Tinoda mabishopu anoita zvekuti vana veZimbabwe vabatane nzara iri muZimbabwe ipere kwete zvavo zvokutaura kuti bvinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muZimbabwe rakaurayisa vanhu zvatoziva mana kukura hwinji izvo asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaiswa naMwari ivo vakabvisa vamugabe nekupu dzinozikamwa vakateura ropa. Tine hama dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba asi onze wavaiswa naMwari hatichazivi kuti chechi inorevei chaichaizvo. Tatenda zvangu inini maita basa vashamarara.
Makadii vatekeni veStudio 7. Ini zita rangundoitwa Tafadzwa Mandima ndiri pakakumbeke apo South Africa. Notenda nenhau dzamunotipa dzinoitika muZimbabwe. Ini ndiripo pakutsigira avo gavhumendi kuti iri kubhinga vanhu vamapurasi. Hapana zvipenyu zvavanenge vachiita mumapurasi kunze kungogara kuti vachirira zvehuku pasina zvavarumboi kana development yavanenge vachiita kukwanisa kusimudzirai. Saka ndinoti pamberi nazvo vanonga vabve hapana asina kwaakabva vanonga vadzokere kwaakabva ivhiro ripiwa vanogona vose vazhinji vanongogara but chavari kuita chaichaicho hapana. Saka tasaprazi chinhu chokutoti tinofanwa kuti muve nevashandi vano more than 30 vanofanwa kushoshandira imomo maje kana achingogara iye nemhuri yake nehuku dzake hazvina zvatinotipa ndovanha kutouraya nyika ivavo.
Makadii henyu vashamarari veStudio 7 mose pamwe chete navateereri. Zita rangu rinoitwa Phineas Mangena, ndiri kuno kuSouth Africa Pretoria kumusha ndinobva zvangumberengwa pamataga. Nyaya ndinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika havana zvido zvavanhu pamwoyo. Chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete. Mukatarira 2008 vakadyiwa navamogetsvangirai vakaramba. Tarisai zvakazoitika mberi vanhu vakatambudzika sei. Iye zvino vadyiwazve nemukomana wechidiki varamba. Tarisai izvi zvavakuitika vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya havachadyiwa futi vagorambira futi pachigaro. Tichingoramba tichiona nhamo yatiri kuona ini ndava nemakore 43 pari zvino asi handina tandati ndaunganidza sezvaitwa vanana baba vedu kuti vanoshanda vachibatirwa penje. Tarisai kuti pa 43 years koini vana vangu vachabatana nei. Izvi zvoda Mwari dai vapindira, nekuti chavanongoda kungotungamirira zvavamunanga bandoona sokungoti kungoda havo kuva mutungamiriri sezvo vari munhu akashanda zvakanyanya mahondo echimurenga. Vanoona sokuti vangatendwa kutendwa kwavo kutungamirira Zimbabwe, but izvizvi zvoda kuti dai vachimboisa nyika kuva tingasekwavo shuwa here tiri munyika dzavamwe kuikwa makwerekwere. Asi isu nyika yedu ine zvose zvakatikwanira, tatenda.
Muradi zvenyu muvatsigiri vashamarari vestudio 7. Ndiri kuno hangu kuZimbabwe kutaura chokwadi, zvinhu zvakaoma vedu kuZimbabwe, especially isusu vechidiki vedu tashaya tapererwa kuti toitawo sei munyika medu. Mabasa chaiwo hatina, toita sei? Zvationera vedu vekunyika ino. Ameno Mwari takungozvisa kuna Mwari, naivo vachamisa tongodziona nevakuva pavo chimuti ambotiitirawo laiti munyika. Kutaura chokwadi hachapererwa chokwadi, isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaiko, toitei munyika yeZimbabwe? Zvakaoma mvangu, zvakaoma chimboti kunyepa. Takaomerwa neupenyu munyika yedu yeZimbabwe, upenyu hwedu hwakatooma chaizvo.
Kana mapofu akatungamirirana anowira mugomba wose vanhu veZimbabwe. Ndo zvakafanana namunangagwa. Munangagwa naMugabe vakafanana nevanhu vaivata mvura muamburela imwe. Kana amburela ikatogwa nemhepo vose vanozara panhene. Ndo zvakafanana nevarume ava. Uye munangagwa une dambudziko, haagwiri kodzero dzavanhu, unogwira kodzero dzake, haagoni kutungamirira vanhu, unotonga vanhu. Saka kana pakadero kaipapo hapana purezidenti, pane munhu unotungamirira nyika. Wakapamba upurezidenti sematorero avo akaita Mugabe, vakamupokonyora kupokonyorera chigaro chachokupokonyora. Hino chigaro chavakareza kuchigara chikavhunika, vagara pasi mai. Saka ava vanhu ava vati kutonga ava vanhu ava dai vatipedzera, nokuti chasara kurendeza nyika yedu iyeyi Zimbabwe yatorendezewa. Muchahwa Mutangagwa rimwezi vaivumaiti ndakarendeza ngochavanhu moti kuti
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato riri kutonga muSpain reSocialist Party rakunda musarudzo yakaitwa nemusi wemigovera, asi havana kuwana uwandu hungaita kuti vatonge vasina rimwe bato. Mutungamiriri wenyika vaPedro Sanchez vakaudza vatsigiri vavo kuti vangangoumba hurumende vachibatsirwa nerimwe bato raikwikwidza bato ravo zvine mutsindo. Pope Francis nezuro vakakurudzira kuti vapoteri vari mumizinda yevapoteri muLibya vabviswe munzvimbo idzi sezvo kurwisana kwave kunyanya munyika iyi. Pope Francis vakakumbira kuti vapoteri kunyanya vanhukadzi, vana nevarwere vakurumidze kubviswa mumizinda inochengeterwa vapoteri. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Mapurisa eguta rePowe mudunhu reCalifornia ari kuongorora upenyu hweumwe murume John Ernest, uyo akapinda musinagogu maiitwa minamato nevatendi vechiJudha akapfura vanhu vakafa uye umwe chete akafira kuchipatara, vamwe vakaendeswa kuchipatara. Mapurisa anoti Ernest uyo ane makore 10 nemapfumbamwe akanyora pa social media yake kuti akakurudzirwa kupfura vanhu vari munzvimbo yemunamato nokurawa kwakaitwa vatendi kuPittsburgh mudunhu rePennsylvania muno muAmerica nekuChristchurch kuNew Zealand. Muna gumi guru gore rapera umwe murume akapinda musinagogo kuPittsburgh akapfura vanhu 10 neumwe. Mwedzi wapera uyu umwe zvemurume akapinda munzvimbo mbiri munonamatirwa nevechitendero cheMuslim akapfura vanhu 40 nevapfumbamwe. Dr. Frank Guni vachitendero cheChijudha vanoti izvi zvinokonzerwa noruvengo kuwanikwa kwepfuti pamadiro pamwe chete nezvinotaurwa nezvematongerwo enyika muAmerica. Tabata Dr. Guni kuti tinzwe maonero avo.
Tingati nyaya inyaya inoti netsei nekuti dambudziko chairo nderekuti pfuti hadzina kugadzirirwa kuti zvive zvinhu zvedambe. Pfuti dzinogadzirwa kuti dzishandiswe mukuuraya. Saka ndo dambudziko rekutanga rekuti pfuti dzakawandisa, munhu wese wakawanda anogona kutenga pfuti dzaanoda achigara nadzo mudzimba. Asi hadzisi zvava tingati pachirungu matoi kana kuti zvinhu zvedambe, nekuti kana yazoshandiswa inouraya munhu. Dambudziko rekutanga nderekuti pfuti dzakawandisa uye dzinobvumirwa kuti vanhu vangova nadzo. Dzangofanana nehembe yekuti munhu anotoda hembe 10 dzerudzi rwakati onotenga. Ndo dambudziko rekutanga. Asi chinozokanganisika ndechekuti pfuti kana wazo vanhu vashatirwa vashaya kuita matare ekuti vashandise mazwi akaringana mukuyanana, vamwe vanozoshatirwa votora pfuti dziya vachida kupedza shungu.
Tiri kuona zvakare kuti kusvera zuro pane munhu akapinda musinagogo akapfura vanhu imomo. Imimi semunhu wechitendero cheChijudha, munofungei, munoona sei zvose zviri kuitwa kuvatendere vechiJudha pasi pose?
Uku kushungurudzwa kuri kuitwa vatendi vechiJudha, asi tikadzokera ndinoona sekuti tinogona kuwirirana nevanoita zvemutemo vari kuti idzi imhosva dzeruvengo. Dambudziko guru nderekuruvengo. Ruvengo rwapinda muvanhu. Vanhu hatichakwanisi kuyanana tichigara pasi tichizeya matare ekuti kunyange vanhu vachitadza kuwirirana mune zvakasiyana siyana, mukana wekuti vanhu vagare pasi vachitaura wakuita mushoma. Saka violence kana kuti zvemhirizhonga zvaakunyanya kushandiswa zvakawandisa munzvimbo dzakasiyana. Ndakada kunangana nechitendero chedu cheChijudha. Zvinorwadza kuti vanhu vari muimba yokunamatira musinagogi medu manga muchinamatirwa kuti vanhu vatende kumusiki nenguva yesabata. Saka zvinobaya mwoyo kuti munguva iyo yatinenge tichizvininipisa pamberi paMwari, umwe munhu wofunga kuti wouya nepfuti kupfuura vanhu vari kunamata. Zvino zvinorwadza.
Dr. Guni, icho chinomboita kuti munhu awane simba kana kuti ave nepfungwa yokupinda pakaungana vanhu vachinamata achibudisa pfuti achipfuura vanhu, chii chinokonzera kuti munhu aite zvinhu zvakadaro izvo?
Ruvengo kazhinji kacho. Ruvengo runobva munzira dzakasiyana siyana. Tikatarisa nenyaya iri yatakatarisana nayo kupfuurwa kwakaitwa kusinagogi kwedu kuCalifornia, ruvengo rwekuti munhu uyu maonero edu munhu anga achivenga vechiJudha, kuti tiziye kuti ruvengo rwake runobva pai hatisati nyatsokuziva zvedu. Vanoongorora zvemutemo vachambotsvaga nhoroondo yake kuti vanyatsokunzwisisa kuti chii changa ichiitika kwaari, asi zviri pachena kuti yanga iri nyaya yoruvengo.
Dr. Frank Guni vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino vagari vemuguta regweru vanoshora kanzuro yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc njiti moswera zvakanaka.